zinongo chitisa kuti chitacho no wakasika mukwekweza izvozvo ende zvinosiririsa tinorongo nokurasika kukaitika upenyu mudhara wedu wataisa sikuru muno mukwekwe asi zvinoratidza kuti taatanyaya kurelaxa wose nyika taita lowa gadi yedu panyaya yeCOVID-19 chinatsa kuziva kuti kuindia kuri kubhebha chinatsa kuziva dzimwe nyika dzakaita samaUK nedzimwe nyika vatovhara miganhu yavo kuti vanhu vari kubva kuindia vasapindepinde vasina kuitwa quarantine isu tatisati tazviita takangomirira kuti titange tawana kesi nekushayika kwemunhu tisati tatora action asi ndinofara kuti izvo hurumende yazozviona zvavakodzera kuti kutorwe action panyaya iyi
tichiona kuti munhu iyeye anogona kunge akasanganawo nevamwe vanhu vakatowanda utachiwana husati hwaonekwawo zvii zvamungataura panyaya yecontact tracing
ndo njodzi huru iripo iyoyi nokuti pavakaita contact tracing tinoziva kuti vakapublisha kuti pana vamwe vanhu 8 or so vakawanikwa vari positive utachiona humwe chete ihwohwo vanga vasangana nemushakapfuyo but handina shuwa kuti beyond ivavo vakaitwa contact tracing immediate contact dzemunhu akashika pakazoitwa contact tracing here yevamwe vanhu ivavo 8 vane vamwe vavanosangana navo ndo pane nyaya hombe yekuti izvo community transmission ndo ichatigarisisa pasi kana tikasa nyaya kuita community testing yakakwana tikazongona guta rese nenyika yese yakubhebha saka tokurudzira ipapo kuti ngavaite contact tracing kasimba beyond zvavakaita ipi zvichitenderera around index case yedu
tichiona matanho aziviswawo kuti vanobva kunze vachange vachizogariswa kwavega kuquarantini vachizvibhadharira nezvimwe zvakadaro matanho amunoona here angaita kuti avharire kunze denda irori kana utachiwanawo
retanho rakaoma zvikuru tinonzwira sisiwo pacho vari kuuya nokuti makosti acho anogona kunge akati kwirei asi hapana zvokuita nokuti kuti tikontene nedenda iri tofanira kutoona kuti vanhu vauya vanogara muquarantini mazuva akatariwa ivayo vachitestiwa vozorelisiwa taane shuwa yekuti havana utachiona tikafa iro chinopararira chechipiri ndechekuti danho iri richaisisa kuti vanhu vasangouye nhando nhando kubva kuindia vachipika kuno achataka afunga kuti ndiri kufambirei torejisa nhamba yevanhu vanouya kuuya vari siriasi vanotonezvo zviri siriasi zvavakuda kuzoita kuzimbabwe chete panguva ino nokuti chirwere chinoziva kuti ndechemazuva mashoma its not going to last forever chichapera vanhu votanga kufamba zvakanaka saka ngazvipere mune zvakanaka
zvamungakurudzira kuti vana vezimbabwe pamwe nehurumende vange vachiita kurerutsa ndima
nyaya huru yequarantini yavaisa inyaya yakanaka hurumende inogona kubatsira zvakare vanhu vacho vari muquarantini kuisa makosi avo pane zvavanogona kuita panzi kuti vanhu vagare mumahotera vanogona kuita designate dzimwe nzvimbo dzakachipa dzokuti vanhu vaite quarantini vari asi dziri nzvimbo dzine utano hwakanaka chechipiri matanho atagara tichitora ekudzivirira COVID-19 ngatiregei kuita lower guard yedu ngatiregei kuvara matanho esocial distancing kusaungana-ungana kupreventa masuper spreader events michato mariro nezvimwe zvakadero tokumachechi tichifungana tiri vashoma nyaya yekugeza maoko hand hygiene nyaya yekukosorera zvakanaka takadzivirira negogora redu nyaya dzese idzodzo dzokupfeka mamaski nezvimwe zvakadero ngatisakanganwa izvo zvatagara tichitaura nezvazvo kudzivirira denda iri tikadero tinokunda.